It has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 15, 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi maviri. Dare rekumasvingo rinotambira chikumbiro chemurongi wemisangano yevechidiki MDC Alliance vaGodfrey Kurawone chekuti vabhadhariswe mari yechibatiso. Varimi gumi nevashanu vakapotera kuBotswana mushure mekubvutirwa mapurazi muZimbabwe vanoti havafe vakadzokera kuZimbabwe, kunyange hazvo hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuvimbisa kuvabhadhara mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika, kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navanachiremba kuri kuenderera mberi sezvo vari kutadza kuwirirana nehurumende panyaya yemuhoro. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi maviri mushure mekunge bazi rezveutano razivisa kuti pane mumwe mwana akashaya ari muchipatara kumatebeleland South. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vasvika chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu nemana, kana kuti 1064. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pari zvino mazana matatu ane makumi mana nevatatu, kana kuti 343. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe, kana kuti 93,000. Asi kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kudai, hurumende iri kutatarika kuwirirana nevashandi vemuzvipatara avo vasvika pamazuva makumi maviri nemasere nhasi vachiramwa mabasa. Nasi vakoti vanyorera tsamba vakafanobata chigaro chegurugota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira vachiti mari inodiwa nemushandi pane zvinhu zvakakosha pamwedzi yadarika madhora emunyika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe, kana kuti 29,000, asi mushandi achitambiriswa madhora zviuru zvina zvichidzika pari zvino. Vashandi vativo vachienzanisa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica, vakoti vari kutambira churu chimwe chete nemazana maviri emadhora ekuAmerica, asi muZimbabwe vachipuwa madhora makumi manomwe ekuAmerica chete. Vakoti vanotivo havasi kuda kutambiriswa madhora emunyika sezvo mari iyi iri kushaya simba zuva nezuva. Hatina kukwanisa kubata vamurwira kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vachitaura mudare reSeneti svondo rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi. Tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo kuti tizwe zviri kuitika.
Tiri kutaura nehurumende, asi mukutaura uku kwatiri kuita hurumende yakati iyo haina mari yemaUS dollar. Vanokwanisa chete kutaurana nesu kana tanyora mari yemaRTGS yemaZimbabwean dollar.
Saka vakoti vari kuti kudii nezviri kutaurwa nehurumende izvi?
Tadzoka kuvanhu, kumanesis, ma membership yedu tikabvunza ma nurses hose nyika yose vakati no atikwanisi kuti titaurana nehurumende pama RTGS nekuti anongodonha values vane zuva saka zvinonga zvichireva izvo kuti nhasi tingataurana mare tinotaurana tikaipiwa nhasi inomuka mangwana isikachashandi toda futi kudzokera patebo kunotaurana saka vana mukoti vari kuti hurumende ngaitipe mari yema US dollar inova iri stable inova mari inokwanisa kuti tinogona kuitawo gore rose tisina kunetsana tisina kudzoka patebo kunonetsana nehurumende tichishandisa tichikwanisa kurarama nemhuri dzedu
Masuma here hurumende zviri pamutemo kuti ndo zvataurwa nevakoti
hurumende taitaurira nhasi saizvozvo kuti after consultation vana mukoti ndo zvavataura saka tamirira kunzwa kubva kwavari asi pari zvinezvi vana mukoti vari kudzimba vana mukoti vari incapacitated vana mukoti havana mari yekukwanisa kuenda kumabasa uyezve tiri kuona kuti vana mukoti vakawanda nyika yose vamwe havana kukwanisa kuwana mari dzavo dzemuhoro havana kukwanisa kuwana mari vakatobviswa papayro
zvekunyima vakoti vari kuramwa mabasa mari izvi zviri kukushamisa iwe here
izvi hazvina kukatamadza vana mukoti nekuti tanga takatarisira tichizviziva kuti hurumende ichaita saizvozvo kuda kuedza kuita amtwist kumanikidza vana mukoti kuti vaende kubasa vasina chavakabata vasina chavainacho zvino vana mukoti vati hurumende nezvayaita izvi isu ticharambawo tiri kudzimba nekuti hatina pokubata hatina pokutangira kusvika hurumende yatinzwisisa yatipa ma US dollar inova mari inokwanisa kushanda nekuti ndiyo mari yakushanda pese pese
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zvuru mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 625,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Dare repamusoro mumasvingo ratambira nhasi chikumbiro chemurongi wemisangano yevechidiki muMDC Alliance vaGodfrey Kurawone chekuti vabhadhariswe mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvitevera kusungwa kwavakaitwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vanebva wamambo vati vakuraone avo vanova zvekansela weward form dhorobha remasvingo vabhadhare mari inosvika chiuru chemadhora emaRTGS kuita kuti vatongo vachibva kumba kwavo vawamambo vachoropodza dare repasi remagistrate iro rakanyima vakuraone mukana uyu richiti vanogona kuzotiza ivo vachiti nyaya dzakadai hadziiti kuti vanhu vatize munyika mavo gweta ravakuraone vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati vakuraone vanzi vadzoke kudare repasi svondo rinouya musi wa22 chikunguru
nhasi uno taenda neappeal yavagodfrey kuraone kansela waward 4 tatichiita appeal yokuti vakanyimwa bell kumagistrate court nokuti koti yaita aiwa havana kodzero yokuti vapuwe bell munhu anotiza kana achingapuwa bell saka nhasi uno tazoenda kudare repamusoro iro rataiwa vakuraone mutongi wedare repasi akaresha vakuraone vane kodzero yekuti vabhadhariswe chibatiso chokuti vatongi vachibva kumba saka vanzivo vabhadhare $1,000 kumagistrate court
vakuraone vari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika apo vakaudza vanhu vainge vakamirira mabhazi ezupu vachibva kubasa mudhorobha kuti vari kutambura nekuti vamunangagwa vaondonga nyika vakuraone vanonzi vakapara mhosva iyi musi wa29 chikumi pamwe nemukuru webasa musangano remasvingo center for research and development vaefrem mutombeni avo vakatanga kusungwa asi vakapuwawo mukana wekutongwa vachibva kumba Munemwe onyaya vagari vemudhorobha remasvingo kunyanya vashandira mukati meguta vari kuchema chema zvikuru nekutadza kwavari kuita kuenda kumabasa avo kubva nezuro. Izvi zvinotevera kuwedzera kwezvisungo zveCovid-19 National Lockdown izvo zviri kuita kuti mapurisa nemauto arambidze vanhu kupinda mudhorobha kuti vaende kumabasa avo. Umwe mushandi amai Nenzi Mukangate vanoti izvi zvichaita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo.
Isu zvatotiomera nekuti pamashure apa vanga vambotibvumidzawo kuti tipinde mutaundi tichitengesawo zvimabhizinesi zvedu zvinotiraramisa, asi apa zvavatidzosera futi kumashure kwekutanga zvinhu zvatotiomera nekuti mhuri dzedu hadzisina zvekudya nokuti hatichakwanisi kupinda futi mudhorobha tichinotengesa zvataa tichimboita izvozvo, saka zvakatotiomera.
Mutauri weCovid-19 Task Force Masvingo vaRogers Irimai vanoti zvichiteerera mashoko akataurwa nehurumende nezuro vatove mubishi rekuti vaone kuti kufamba kwevanhu kwadzorwa kuitira kuti chirwere chatekeshera ichi chisarambe chikwira muhwandu.
Hurumende pari zvino izvi iri kuuedza chaizvo kuti vanga vachirwisana nechirwere ichi, saka nyaya yekuti vanhu varamba vachifamba-famba iyoyo iyo ndo iri kurambwa nehurumende kuti vanhu dai vambogara mudzimba. Vanhu vakuru vanoita zvokumanikidzwa kugara mudzimba avo vasingagoni kuzvifungira. Zvinokurudzirwa ndezvekuti vanhu vagare mudzimba. Nyaya yekufamba unofamba paine chounyatsofambira chaizvo, saka izvozvi izvi mukaona mapurisa ari kuwanda mukati medhorobha inyaya yekuti vari kuedza kuti tigare mutiri kudzimba uko. Vanenge vachipinda mudhorobha vanouya nematsamba avo paine zvaakanangana nazvo chaizvo, zvakafana nekuenda kunotenga mishonga, kuenda kuchipatara, kana kuti vari kuenda kubasa kumaformal sectors, kwete kuuya kumbeya mudhorobha vanhu vachiita window shopping. Izvozvo ndozviri kurambwa nehurumende.
Hurumende inoti iri kusimbisa mitemo yelockdown zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri munyika. Asi vamwe vakaita savaEdmore Gondwe vanoti kurambidza kwevanhu kufamba kuri kuitwa kuri konzerwa nekuti hurumende iri kuda kurambidza kuti vagari vasaite ratidziro yenyika yose iyo yakarongwa kuitwa musi wa31 Chikunguru.
Ini nemaonero angu ndirikuona hangu kuti kunyange zvazvo makesis arimo muZimbabwe but makesis acho tikombe nedzimwe nyika haana kukwirira zvokuti anga akukonzera kuti vanhu varambidze kutaundi, because vanhu vakanga vambotopinda mutaundi. Asi maonero angu ndezvokuti hurumende inenge iri kusha shoko riri kufamba nezviri kutaurwa pasocial media nezviri kungotaurika kuti pangaitwa mademonstration angaitwa musi wa31, nokuti Steve Majors avari kutora chai chavo kuti vanhu vari kurambidza kupinda mutaundi. Anotendanidza kuti hasi zvelockdown nokuti masoja unotomaona achifamba mustreet akabata zvombo nemapurisa ari mumapfumba dzingotendera tendera, saka unoshova kuti ndezvecovid here? Dai asi zvecovid tisingaoni masoja nemapurisa mustreet malocation mutaundi.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimbagonese vanoti hurumende inoda kutora mukana wecovid-19 kuwedzera lockdown sechombo chokurambidza vanoda kuratidzira munyika vachisumwa kuoma kweupenyu. Hatina kukwanisa kubata gurukotora zvekubudiswa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Asi mumashoko ayo hurumende inoti izvi hazvinoine kuratidzira kuruda kuitwa, asi iri kutora matanho aya senzira yekudzivirira kukwira kwehuwandu hwedenda recovid-19 munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Varimi gumi nevashanu vakapotera kuBotswana mushure mekubvutirwa mapurazi avo nehurumende yavaRobert Mugabe vanoti havasi kuzodzokera kuZimbabwe, kunyange hazvo hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kuvimbisa kuvabhadhara mari dzavo. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Varimi ava nevamwe vakaenda kunyika dzakafanana neZambia, Malawi, South Africa, Mozambique naNigeria vanoti havazi kuzodzokera kuZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kurongeka munyika. Mumwe murimi vaDean Hunt avo vaimborima kumapurazi ari pedyo nedhorobha reBulawayo vasati vapotera kuBotswana muna 2006 kwavari kurima kumapurazi ePanda Matenga vanoti havadzokeri kuZimbabwe nokuti tsuro haponi kaviri murutsva.
Vakatitorera zvese zvatanga tiinazvo, saka ndingadzokera sei kuvanhu vakadaro? Kana vakangotitorera minda, chinotadza kuti vatitorere zvekare chii?
Mumwe murima akabva kuZimbabwe ari kurimawo kumapurazi ePanda Matenga aya vaEdward Cumming vanoti Zimbabwe inoda hurumende isingaite uori sezviri kuitwa neZANU PF kuti kwanise kukwezva vana muzvina business.
Kunofanirwa kurwisa uori muhurumende zvine simba nekuti ndizvo chete zvingaita kuti Zimbabwe idzose mukurumbira wanga uripo mune zvekurima munguva pfupi.
Vakami vaenderera mberi nokurambira hurumende yava munangagwa kuti isunge dzisimbe kana ichida kukwidzana nehurumende yava mukwesi masisi weBotswana mukukwezva varimi ava munyika.
Ruzhinji rwevari kurima pano vanobva kuSouth Africa neZimbabwe, uye hurumende yeBotswana inobatsira zvikuru nemari kuti tikudze mabhizinisi edu.
Mukokeri wesangano revarimi vechichena reCommercial Farmers Union of Zimbabwe vaBen Gupin vaudza Studio 7 kuti varimi vakachamirira kuzadziswa kwevimbiso yakaitwa nehurumende senzira yakusimudzira bazi raimbova musimboti wepfumo yenyika.
Zvinonetsa kuti nditi varimi vangani vakadzoka munyika kubva pakafa vaMugabe, nokuti vanhu havasati vaona kuti takananga kupi chaiko.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vari mudzidzisi paUniversity of Botswana vaPeter Mzavazi vaudza Studio 7 kuti kuimbiswa muripo kwaitwa nehurumende yava munangagwa inzira yakukozva varimi. Asi vaMuzavazi vanoti kuedza kwavamunangagwa kuvandudza upfumi hwenyika nekudzosa varimi vechichena kuvaraidza nguva kuti anzvaunoriva nokuti zvinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi.
Zvinhu zvokuti zvinonetsa ende hazvifii kuti panguva yatiri zvingafe zvakaitika. Kukwira gomo, gomo kuti usvike pamusoro makore. So vanhu vaya vanaivo kuti uvachinje pfungwa, chimwe chinhu chekuti chinonetsa, chinotoda kuti Mwari apindirire.
Kune varimi vechichena vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vakabuda munyika vakanopotera kunyika dzakasiyana-siyana zvichitevera mhirizhonga yakaitika paitorwa mapurazi nechisimba nehurumende yemuchakabvu Robert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reUN Commission for Human Rights riri kupemera hurumende yemuVenezuela mhosva yekutadza kumisa mhirizhonga iri kuitwa nezvikwata zvevanhu zvine migodhi iri munzvimbo dzine misha inogara vanhu kumaruwa. Kuvharwa kweSouth Africa nepamusana pechirwere cheCOVID-19 kwava kuburitsa matambudziko ekushaya zvekudya kunovaka muviri muvana vadiki. Kushayikwa kwekudya kunovaka muviri yevana vadiki kwagara hako kuri dambudziko guru muSouth Africa, asi dambudziko iri rava kuwedzera nechirongwa chekuvharwa kwenyika. Sangano rezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana WHO rakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwave kukwira zvakanyanya, izvo zvave kuita kuti nyika dzakawanda dzitore matanho akasiyana-siyana ekuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzave kutora matanho anosanganisira kuendesa mberi kuvhurwa kwezvikoro, izvo zvaitarisirwa kuvhurwa musi wa28 chikunguru nekuda kwekukwira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi avo vasvika pachiuru nemazana makumi matanhatu nevana kana kuti 1064. South Africa, iwe inevanu wakawandisa vabatuwa nechirwere ichi mu Afrika yose, yakazivisawo matano ekuedza kudzivirira kuparara kwe COVID-19, anosanganisira kumisa zvakare kutengeswa kwedoro. Britain yakazivisawo kuti kubva musi wa 24 mwedzi uno munhu wese anenge achipinda muchitoro anenge ave kumanikidzwa kuvhara kumeso kwake. Muno muAmerica mamwe matunhu akatozivisawo kuti haasi kuzobvumidza kuvhurwa kwezvikoro zvichireva kuti zvidzidzo zvichange zvichiitwa pamadandemutande kusvika kupera kwegore rino. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose wadarika mamiriyoni gumi nematatu nezviuru mazana mana kana kuti 13.4 million. Chimwe chizvarwa chekuBritain chakaberekerwa muZimbabwe, amai Tai Brown, vanoti kukwira zvakare kweuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 kunogona kunge kwakakonzerwa nekumbonyevenutswa kwemitemo yekuti vanhu vasabude mudzimba dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Ichokwadi kuti macases anga adzikira, but nekuda kwekuiswa kwakaitwa mutemo macases akainkriza zvakare, nokuda kwokuti vanhu vangava kusangana kunzvimbo dzekutandarira dzakawanda, plus futi pakaitika nyaya yemademonstrations munzvimbo dzakasiyana-siyana, uye vanhu vanga vasina kupfeka mamaski zvinokurudzirwa nemutemo. Saka iye zvino vanhu vese vakanzi vachipfeka mamaski vachienda munzvimbo dzine vanhu vakawanda, and it's also responsibility yemunhu nemunhu kuti akana paanenge achibuda mumba make apfeke maski.
Saka namukoti, mune mitemo here yamunoti iyi ndo yamunoteedzera kana muri pamabasa penyu?
Sevakoti, tine mitemo yatinofanira kuteedzera pamabasa pedu zvichiburikidza negovernment neWorld Health Organization yatinoteedzera nguva nenguva pese patinenge tichichengetedza varwere vedu.
Sava namukoti, muri pamabasa munozvichengetedza sei kubva kuchirwere cheCOVID-19?
Tine avanoti maprotective gear, PPE, atinofanira kunge takapfeka nguva dzese nguva yatinenge tichirapa mapatients edu, and tinomeka sure kuti akafitwa zviri right kuitira kuti pasawanike utachiona unobatirira. Also tinofollow maguidelines atinopiwa negovernment neWorld Health Organization.
Mapedza basa renyu maenda kumba, zvii zvamunoita muchisvika kumba?
Depends nenguva yaunenge wapedza basa. Tichipinda mudzimba dzedu dzine maentry dzakasiyana, sepangu ndinobvisa uniform yangu panoto nebhini riri paside pemba randinoisa uniform yangu nebhutsu dzangu paside, ndongonanga straight kunogeza uniform ndoisa muwashing machine yandinowacha netemperature yakaita se60°C kuitira kuuraya utachiona wecovid. Uye tinogara tichigeza maoko frequently, tichishandisawo masanitizer nguva nenguva even tiri kumba ikoko, tichikurudzira vana kuti vange vachiita zvakafanana saizvozvo. Patinobudawo panze tichipfekawo mamask, hatinyanyoenda kunzvimbo dzakawanda wanda unless it is necessary.
Mune mashoko edzidziso here amungasiyira vateereri vedu?
Kune avo vanoda kudzidza kuziva nezveCOVID-19 kutaura nezveCOVID-19 nezvavari kuita go through COVID kungoandastanda chii chaizvo chiri kuitika. Tine blog yedu inowanikwa www.mrszim.com/blog. www.mrszim.com/blog.
Chii chakaita kuti mutange dandemutande ramataura iri?
Ndakaona kuti munguva yelockdown ndopaunoita pfungwa dzakawanda, nekuti hapana mabasa akawanda wari kumhanya-mhanya nawo. Saka nekuono news nekuerenga zvakasiyana-siyana, ndakaona iri nguva yekuti ndishee maideas aya nevamwe vangu vesewo nemhuri yese yeZimbabwe kana vachikwanisa kuenda padandemutande iri. And chido changu chekupromota education in health or health promotion.
Avo vanga vari chizvarwa cheBritain chakaberekerwa kuZimbabwe, amai Tai Brown, vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zvakaitika kuMalawi.
Malawi yave nemutungamiri mutsva akagadzwa zviri pamutemo mushure memwedzi gumi nemitatu. Musi wachikumi 23, mutungamiri webato rinopikisa vaLazarus Chakwera vakakunda vaPeter Mutarika musarudzo wemutungamiri wenyika yakadzokororwa mushure mekuwana zvikamu makumi mashanu zvisine zvisere kubva muzana. Sarudzo yemutungamiri weMalawi yekutanga yakaitwa muna Chivabvu 2019. VaMutarika vakati vakange vakunda zvisina kunyanya. Asi vachakwera avo vaitevera mushure mavaMutarika vakati sarudzo iyi yakange yabiridzirwa ndokubva vapikisa izvi mudare reConstitutional Court. Dare iri rakawana paine humbowo hwekusatevedzwa kwemitemo inobata sarudzo rikatonga muna kukadzi 2020 kuti sarudzo itsva dziitwe. Malawi inyika yepiri muAfrica kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika ichitevera Kenya yakaita izvi muna 2017. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakaratidza kufara zvikuru nekuchengetedzwa kwemitemo yejekerere munguva yesarudzo muMalawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president. This is only the second time in Africa that a court has overturned a presidential election tainted by irregularities, and the only time
vanhu vemumalawi vakasarudza vaLazarus Chakwera semutungamiri wavo. Aka ndeke chipiri matare emuAfrica achiramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, uye kekutanga kuti zvabuda musarudzo inenge yadzokororwa zvichiunza mumwe wakwikwidze masimba ekutonga. Iyi inguva inonhoroondo kuvanhu vemuMalawi.
VaChakwera vanoti kukunda kwavo kukunda hwekutongo hwejekerere nekuyananiswa kwemitemo inotonga vanhu. Vachitora mhiko, VaChakwera vakavimbisa kuti vachashanda vari pasi pemitemo yenyika. Izvi zvinoreva kuti ndichazivisa veruzhinji upfumi hwangu gore rega rega sezvinodiwa nemutemo. Ndichaenda kuparamende kunobvunzwa nevanhu mabatiro andinenge ndichiitisa basa rangu. Ndichakumbira kuti mutemo uvandudzwe zvikuru kuderedza masimba emutungamiri wenyika uye kusimbaradza mapazi ose kuitira kuti ashande akazvimirira kusanganisira paramende nebasi rinorwisa uhori. Uyu mukana mukuru munhoroondo yeMalawi kuti ishande zvakasimba kuitira kuti ive neramangwana rakabudirira iine hurumende inoshanda zviri pamutemo uye munhu wese akasununguka.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Pakadii henyu muri Zimbabwe? Ndinoitwa mukoma Rei Stimela, ndiri kuMount Darwin. Ndinoshandawo semurairidzi. Panyaya yeCovid iri kuitika kai tiri kusanganawo nematambudziko akasiyana siyana. Dambudziko rekutanga ndiri kutoti mari yekutoshandisa chacho haisi kumbowanika. Saka ini kuno ndiri kutorarama tichiita zvekupinda murwizi, tichitoita zvekupana gold chaizvo. Takatoshaya mari kuti ndione kuenda kumba kuchinhoi kunoona mhuri, nokuda kwekuti mari yacho haisi kutenga uye haina simba, nokuti mari yatiri kutambira izvezvi iri kuenderana ne$20 chaiyo. Saka zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi maviri. Dare reguma shingori. No tambira chikumbiro chemurongi we misangano yewe chidiki mu MDC Alliance va Godfrey Kurawone. Chekuti va badariskwe Marie Chibatiso. Vari migumi nevashanu vakapotera kuBotswana mushure mekubvutirwa mapurazi muZimbabwe vanoti havafi vakadzokera kuZimbabwe kunyange hazvo hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuvimbisa kuvabhadhara mari dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.